Ndizvo zvatarwa nedare rekuhigh court masikati anhasi pangota vapaya tingati temporary relief kana kuti order iri temporary kusvika musi weTuesday nekuti nyaya yapostponwa kuti izozvisa musi weTuesday apo patazonatsopiwa mutongo chaiwo chaiwo.
Saka izvi zvinorevei tichitarisa kuti kanzuro yakanga yatora danho iri nezvikonzero zvakafanana nekuti vaitya kupararira kwezvirwere?
Nyaya iyoyo ichazoti iongororwe zvakadzama nemusi weTuesday. Koti yangopa mutongo uyu yakamirira kuti pane mamwe mapepa anzi anofanirwa kuti asubmitwe kudai. Zvazvinoreva ndezvekuti iye zvinezvi hapana munhu anofanirwa kuti abviswe. Zvinoreva kuti dare rinenge ratonge ratarisawo richiona maraiti evanhu richikombera nezvinonzi zvoda kuti zvingachidzwe nekuvabvisa zvacho. Dare rinogona kunge ratogutikana kuti vada kuvabvisa uku razvisirizvo zvinhu zvinoita kuti typhoid inge ichikontrorwa, asi izvi ndo zvichange zviripo musi wechitatu.
Kanzuro inokwanisa here kupikisa mutongo uyu pasati pasvika musi wechipiri?
Mutongo uyu haukwanisi kupikisika nekuti inonzi interim relief. Unetenge wakutoda mvumo kubva kuna jaji vapa mutongo uyuwoyo kuti ukwanise kuapira. Ende handifunge kuti kanzuro nacommissioner general wemapurisa vangadi kuda kupikisa zvatarwa nedare nekuti ivo vane mapepa avari kufanirwa kuti vaendese kudare. Pamwe ndova vanenge vachitaurawo zvikonzero zvekuti vanoda kuti mutongo uyu sezvo uri temporary ubviswe nemusi weTuesday.
Vamuri kumirira vatambirawo sei mutongo iwoyu?
Vafara zvikuru nyangwe zvazvo mutongo uyu usitembera, asi ivo vafara uye vane chivimbo chokuti nemusi weTuesday mutongo uyu uchazadzikiswa nendarezve richibvumirana nezvavari kumbira ivo.